Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 23 2023 makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemi rendiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi redzidzo yepasi rotanga chirongwa chemazuva maviri chekuongorora dzidzo kuti iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review paine kunyunyuta kubva kuvabereki nemamwe masangano evarayiridzi pamusoro pezvidzidzo zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika. Bato rezanu PF rinoti harina mutemo wekushungurudza kana kurova vatori venhau vese vanoita izvi vanofanirwa kumhangarirwa kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi redzidzo yepasi ratanga nhasi chirongwa chemazuva maviri chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review icho chinosanganisira zvidzidzo zvakatangwa nehurumende muna 2021 zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumambereka endawo kumusangano weongororo yezvedzidzo yamai Martha Makosa vati vanga vachitarisa kuti vanopa maonero avo nezvedzidzo yepasi asi vati vawana kuine mibvunzo yakagadzirwa nechekare
ministry yakaformulate maquestions saka isu taita kuti kasvika muyamuya maybe vanenge vachitibvunza kutoti imimi as parents zvii zvamuri kutarisira
Mumwe zvemubereka dangozikanwa nekuti amai tendai vati pamusoro pekuti zvikwanisiro zviri kunetsa kunyanya pakuita zvidzidzo zvekala dzidzo iriko inoda kuti vana vagare vachiita tsvakurudzo pamadande mutande vachiti vave kusangana nezvimwe zvisinei nedzidzo
akatoona music kana chii akuite izvozvo nekutozoona zvimwe zvinhu zvisinei nezvaari kuresearch
zvirongwa zvekala zvinopa mukana kuvadzidzi kuti varatidze matarenda avo muzvinhu zvakasiyana-siyana uye ndozvezvimwe zvinobatanidzwa nezvinenge zvawanikwa nemudzidzi mubvunzo dzake dzekupera kwezvidzidzo vatatenda chimuti vataurawo neStudio 7 vati kunyange hazvo dzidzo iriko kusanganisira ikala yakanaka zvikuru kunyanya munyaya dzekushandisa umhizha hwaiye zvino dambudziko nderekuti zvidzidzo zviriko zviri kuomera zvese vabereki nevana pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro nekudaro dai zvambomirwa
kala acho vamwe vanotouya nevana even isu vabereki hatitomagoni
mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita atiwo zvidzidzo zvawandisa uye hakuna vadzidzisi vane unyanzvi hwezvimwe zvidzidzo izvi
izvezvika vanoti VPA inofanira kunge ina ticha vayo but VPA haina ticha zvakungomupunyikidzwa muna ticha iyeye agara arivo salikuila miyavo iyi tirikutoona itotosichena vana
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure vati ongororo yavange vachitawo parutivi inoratidza kuti vabereki vakawanda vasi kufara neurongwa hwedzidzo uhu kunyanya hwecontinuous assessment learning activities vakakurudzira kuti zvidzidzo zvekala zvideredzwe huwandu vachito vanoda kuti dzidziso yebumbiro remutemo ive muzvidzidzo
kuti constitutional literacy inoda kudzidziswa kubva vana vari vadiki saka tinoda kuti zvisikoro izvozvo mucurriculum pamakala tiri kuti ngapazvidzidziswe pangosara paine one color pamwana chete
munyori anoona nezvedzidzo mubatiro rinopikisa Citizens Coalition for Change amai Evelyn Masaiti vati sebato vanoona kuti urongwa hwedzidzo huripo huri kuda mari yakawanda zvakanyanya
mamiriro akaita upfumi hwenyika munyika huri kukonzeresa kuti vabereki vadhurirwe zvakanyanya nekudzidzisa vana vavo muzvikoro.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kudivi reZANU-PF sezvo tatadza kubata mukuru anoona nezvekuburiswa kumashoko vatafadzwa mugwadi. Mutauriri webasi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chatanga uye chiri kufamba zvakanaka.
Tambopedza zvatiri kuita. Pane vamwe vasekonda zvatiri kusanganawo, asi zvinhu zvacho zviri kufamba zvakanaka chaizvo.
Vachitaura nezvekugunununa kwevamwe vabereki nekuwana kuine mibvunzo yavanga vachinzi vapindure, vandoro vati ndo zvavakaona zvichiita kuti chirongwa ichi chifambe zvakanaka. Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kupetwa mangwana, vandoro vachiti vanenge vava nezvakazara pamusoro pechirongwa ichi manheru anhasi. Vatiwo donzvo ravo nderekuona kuti munhu wese munyika akwanisa kupa pfungwa dzake. Urongwa hwedzidzo hutsvahu kana kuti new curriculum yakatanga kugadzirwa muna 2014 yakapedziswa muna 2015. Urongwa hwekuivandudza muzvikamu hwakazotangawo muna 2017. Hwaro hwedzidzo hu kana kuti principles hunosanganisira kuenzaniswa kwemikana, inclusivity, kuwanikwa nyore, accessibility, hunhu, respect uye kuva pachena, transparent. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika munyika yose, icho chinonzi chatanga chichifamba zvishoma sezvo vamwe vabereki vanga vachiramba kubayisa vana vavo nhomba iyi vachiti vanga vasina kunzwa nezvechirongwa ichi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chatanga nhasi ichi chichapera musi 26 mwedzi uno, uye chiri kuona vashandi vebazi rezveutano vachipinda mudzimba dzevagari mumadhorobha nemumaruwa, uyewo chiri kuwanikwa muzvipatara nemakirinika ari pedyo nevanhu. Mumwe wevashandi vanga vachibaya vana mudhorobha remasvingo vari mukoti, amai Evelyn Mandaza, vati chirongwa chatanga chakanira nekuti vanhu vazhinji vanga vachiti vanga vasina kuudzwa nezvacho.
Changotanga zvedu bati tena kuyevana makurunza ari kuoparera bati vamwe vacho vaiiishinya
izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wekwasadza kuchivhu vanomeni gwauya, avo vati chirongwa ichange chakanaka asi vagari vemumaruwa vazhinji vanga vasina kuziviswa zvakakwana kuti vagadzirire.
Sevanhu vekumaruwa tinofara zvikuru nechirongwa chakanaka chauya nehurumende chekusevha vana vedu kubva kuzvirwere zvakafanana ichechi chirwere chemheta makumbo, asi dambudziko riripo nderekuti hapanenge pasina kuitwa awareness yakakwana kuti vanhu vazhinji vaziviswe kana kuti nezvemaprograms iwawo evaccination.
Mutauriri webazi rezveutano munyika vaDonald Mjiri vati chirongwa ichatanga zvakanaka, asi vanga vasingakwanisi kutipa zvizere pamhepo sezvo vanga vari mumusangano. Vati tizovafonera asi vange vasisadairi nharembozha yavo, uye vanga vasingapinduri mubvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Hurumende inoti inotarisira kubaya vana vakawanda nhomba iyi, asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachina kunyatsoshambadzwa zvakanaka, uyewo hurumende inofanira kuva nezvikwanisiro zvekuti ipinde pose pose kana kugara kumaruwa ichiita izvi.
Chokutanga ndechekuona kuti taita maoutreach clinics akawanda panze pongotenga muzvambarara yemota tichipa vakuru muhurumende nevamwe vakadero. Ngatitenge muzvambarara yemota yekuita maoutreach clinics. Maoutreach clinic edu mashoma uye zviari underfunded. Ngatione kuti izvo every district, every village yakaviwa nemaoutreach clinic ndokuti izvo mablisi edu ashandare.
Vamwe vana mukoti vataura neStudio 7 varamba kudomwa mazita avo vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau, vati mumaruwa vanga vachisangana navo nevezvimwe zvitendero vanga vachiramba kubayisa vana vachiti vanoponeswa neminamato naMwari chete. Asi munyoro wemasangano echipostori ezvemweya veUnion of Development of Apostolic Churches and Zionist UDACISA, Reverend Innocent Chitanda, vati nhengo dzavo dzinofanira kuwana dzidziso yekuti zvakakosherei kubayisa vana nhomba idzi senzira yekuchengetedza upenyu hwevana.
Saka inyaya yekuti as UDACISA tinogara tichitaura kuti vanhu ngavadzidziswe, especially at the leadership level. Those are the gatekeepers which emanate information to the people. That's why you can see zvino kuti nyaya ingoripo ndeyekuti ngatirambei tichidzidzisa vanhu. And can tatidzidzisa
vamwe vagari vemaruwa vafarira chirongwa ichi zvikuru vachiti chavabatsira sezvo vachinetseka kuenda kuzvipatara kana makiriniki izvo zviri kure navo. Izvi zvatsigirwawo namambo Chitanga vafeleni chauke vekumwenezi avo vatenda vachiti hurumende yabatsira vanhu vayo vasina mari dzekuenda kuzvipatara izvo zviri kuro.
Ini ndoda kupa kutenda neurongwa hurumende hwokuti vaunze chipatara pamusha wemunhu. Nhamo yatatina imwe yacho yevamwe vaikonesa kubayisa vana vavo nhomba nenguva inyaya yemba maruwa. Zvipatara zviri kure zvekuti vanotoshayiwavo mari dzokufamba.
Chirongwa chekubayiwa nhomba yepolio chatangwa nehurumende panguva iri kupararira chirwere ichi munyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakaita seMalawi neMozambique. Hurumende inoti iri kubaya nhomba vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinokonzera vana kuti varemare. Chirwere ichi chinokonzerwa neutachiwana hwepolio virus uye chinotapuriranwa zviri nyore pakati pevanhu. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Bato riri kutonga reZANU PF rinoti harina mutemo wekushungurudza kana kurova vatori venhau, uye vese vanoita izvi vanofanira kumhangarirwa kumapurisa zvisinei kuti ndevebato ripi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya ataurwa nhasi nemunyori mukuru mubato iri vaobert mpopo pamusangano wekuziva kuti vatori venhau vangashandisei vakachengetedzeka panguva yesarudzo wanga wakarongwa nemedia alliance of zimbabwe, zimbabwe union of journalists ZUJ nemedia institute of southern africa zimbabwe MISA Zimbabwe. Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda webato iri muHarare, vamupopo vati bato ravo rinoda kuti vatapi venhau vaite basa ravo vakasununguka murunyararo, uye vakati hazvina kunaka kuvhiringidza vatapi venhau.
There's never a suggestion that talks about harassments of journalists.
Hatina kumbogara tataura kuti vatori venhau ngavavhiringwe kana kukanganiswa kuita basa ravo.
Asi vamupopo vabvuma kuti kune dzimwe nhengo dzebato ravo dzakavhiringidza vatori venhau vari pabasa, uye vanhu ava vakatoyambirwa nemutungamiri webato iri zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa sezvo risiri donzvo reZANU PF kuvhiringidza vatapi venhau. Vamupopo vakurudzirawo vatapi venhau kuti vaite basa ravo zvakajeka vasina divi ravakarerekera, vachiti nyaya yekutora mativi ndiyo inoita kuti vavhiringidzwe dzimwe nguva. Mumwe mukuru musangano reMISA Zimbabwe vaChris Chinaka vati nhaurirano neZANU PF dzapamba zvakanaka chose, uye vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakoshese mabasa evatapi venhau uye kuti vaende kumasangano anomirira vatori venhau kana vaine zvichemo.
Chimwezve chachiri chekuti pavanoita misangano yavo vatore vatori venhau sevatori venhau vasingasarudzi kuti vanobva kupi. Isuwo sevatori venhau tichivataurira kuti tichaedza, tinoedza kutora nhau nekudzipepeta paruzivo rwedu.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum ZINEF zvakare vari mupepeti webepanhau reSunday Mail amai Victoria Ruzvidzo vati vanovimba kuti musangano wanhasi uyu uchaita kuti vatori venhau nebato riri kutonga vashande zvakanaka.
Vane zvichemo zvenge vainazvo zvekuti dzimwe nguva tinonyora zvisizvo hativape mukana wekuti vadaire. Isi tikaitawo zvichemo zvekuti dzimwe nguva tinoda kuti mutipewo mashoko chaiyo, asi hatikugone kubatai. Tikataura zvakare kuti dzimwe nguva kumarali kunge kuchiita kana kuvhiringidzwa kwevanyori venhau nevatapi venhau.
Mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi Leopold Munende audza Studio 7 kuti anofara kuti utungamiri hweZANU PF hwavimbisa kuchengetedza vatapi venhau pamisangano yavo.
Vachazama nenzira dzese kuti vatapi venhau vabatwewo nenzira inorespektwawo, nyangwewo vatapi venhau vashandewo nenzira dzinoita kuti vasazongokonana-konana nevatungamiri vemapato aya.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muMedia Alliance of Zimbabwe vana ijaunya mutumbu vati vaita chibvumirano chekuti vachaita basa ravo nemazvo uye itariro yavo kuti vatori venhau vachashanda vakachengetedzwa.
Ivo vatipa simbiso yekuti vachashanda nezvakanaka murunyararo nemurugare. Vatapi venhau vachapihwa kunyange nzvimbo dzekuti vashandire mune zvakanaka.
Mapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ZANU-PF, CCC neMDC pamwe nemapurisa ndivo vanonzi vange vari pamberi pakuvhiringa vatapi venhau nekuvarova, kuvatorera zvekushandisa zvavo kana kuvadzimisa mifananidzo yavanenge vatora vachiita basa ravo. Izvi ndizvo zvinonzi zvaita kuti MAS, ZUJ neMISA zvironge misangano nemapato ezvematongerwo enyika. Uye mukupera kwesvondo rino masangano aya achasangana nebato reCitizens Coalition for Change CCC pamwe neMDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora. Masangano evatori venhau akatoita chisungo chekushanda zvakanaka nemapurisa, uye kubvira pakaitwa chisungo ichi hapana mutori wenhau ati avhiringidzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Masangano mazhinji anosanganisira United Nations neAfrican Union anonzi ane chivimbo chekuti mapato ari kurwisana muSudan acharemekedza chibvumirano chekumbomisa hondo kwevhiki rimwe chete kutanga nezuro manheru. Asi kunyange hazvo paine chibvumirano ichi, vagari vemuSudan vari kuti pane kurwisana kwakaitika nezuro manheru muguta guru reKhartoum. Sangano reUnited Nations Security Council rinonzi riri kutarisirwa kusangana nhasi kuti rizeye pamusoro pezvinyorwa zvinobva kumutungamiri wegungano reUnited Nations vaAntonio Guterres pamusoro pemabasa ari kubatwa pasi pechirongwa cheUN Integrated Transition Assistance Mission chiri kuita basa muSudan. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai zimunya kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iri kunetsa kunyika yeSudan inoona iyo kuti vana vanozvarwa kuSudan vanosvika miriyoni nechidimbu vakatiza munyika iyi mudzimba dzavo. Vanosvika 250,000 vanotiza mudzimba dzavo vachinogara kune dzimwe nyika dzakapoteredza Sudan dzinosanganisa Chad, South Sudan, Egypt, Central African Republic. Kuchitivo vanosvika 843,000 zvizvarwa zvekuSudan zvakatiza zvichinogara mune dzimwe nzvimbo imomo, and zvichioneka kuti vanotiza kudzimba dzavo kunyanya-nyanya madzimai, vana, vakaremara nevechikuru kubudikidza nehondo yanetsa ikoko iri kunzi hondo iri kuitwa pakati pevana vekuSudan, masoja enyika neamwe masoja anonzi mareactionary force ari masoja emuSudan zvakare vachirwira ugaro kana kuti utongi kana kuti masimba ekuti anotonga Sudan ndiani. Zvakanganisa ugaro hwevanhu vanosvika 16 million munyika yeSudan.
Munoona kunge mapato maviri aya echiuto achakwanisa here kuremekedza chibvumirano chavakanyorerana kuti vambomisa kurwa kwevhiki rimwe chete?
Tinofara nekuti mapato anoona nezvematongerwo enyika mudunhu reAfrica kana kuti African Union pachirungu zvichibatanidzawo nevamwe vanonzi the Arab League vechitendero chechiIslam kunyanyanya vachishanda vari kunyika Dubai kana kuti United Arab Emirates vari kuedza kuisa pato ari kurwisana kuti vagare pamwe chete vataurirane kuti vadzosere nyika yeSudan kuutongi hwejikerere, kuutongi hwevana hwemuSudan. Ndiwo munamato wedu watinoita kuti dai zvaibvira utongi hwedu hwenyika dzemuAfrica hwadzokera kuvanhu. Vanotonga Africa vabvisa utongi hwechisimba asi vaisa yatinoti development pachirungu kana kuti budiriro pamberi kuitira kuti kunyangwe vanhu vakapokana pakuona kwavo kwematongerwo enyika havangabudisira nemapanga nemapfumo nekuda kuurayirana nyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai zimunya vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutauriri wedare reparamende vaKevin McCarthy vakasangana zvakare nezuro pamusoro pehurukuro dzakakosha dzekukwidza mari inokweretwa nehurumende, uye panonzi hapana kuwirirana kwakaitika zvakare. Izvi zviri kuuya apo hurumende yatarisana nekusvika kwenguva yekuti inge yawana mari kuitira kuti isavhare mapazi ayo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende iri kuvimbisa kuti iri kutora matanho ekugadzirisa matambudziko akonzerwa nekukwira kwemutengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika, hadzioni paine chikuru chinobuda sezvo kasiriki kutanga kuti hurumende inge ichipa vimbiso yakadai. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete nagavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya ekuvimbisa vatengi kuti hurumende iri kutora matanho anovachengetedza uye vachabatwa vaine chekuita nematambudziko akatarisana nenyika aya vacharangwa zvakaomarara. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari nyanzvi mukudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha avanodzidzisa muno muAmerica vanoti hapana chitsva pane zvose zviri kunzi nehurumende iri kuita kudzivirira vatengi.
Taurira watakanzwa tanzwazve haasi matsva kubvira kuhurumende kana kubvira kuna president, nokuti kukura kwezvinhu hakuna kutanga nhasi. Zvekare mamezures kana zvirongwa zvehurumende zvokugadzirisa upfumi hwenyika kunosanganisira kukwira kwezvinhu hazvina kutanga nhasi.
Muzvinafundo Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuziva painogumira munyaya dzemitengo yezvinhu, kwete kuita masimukati enzani nevezvitoro.
Ndo zvinozotisvitsa paya patakambosvika pa2007-2008 kuti muzvitoro munezenge moshayikwa zvinhu, nokuti vamabhizinesi vanenge voshayiwawo mari kana kuti vasati vachada kunozvipinza munyatwa nokunotsvaga US dollar pamusika mutema. Saka kuti dambudziko iri ringe richipera rokukwira kwezvinhu, hunge tose kunyanya hurumende ichizvishoravo iyo kuti nemhaka yei mitemo yayabudisa yabudisazve isina chainonyanya kuchinja kwenguva yakareba muupfumi hweZimbabwe.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotsanangura pane mwongo wedambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri.
Dambudziko ratinoona nderekuti vanogadzira zvinhu nevanotengesa zvinhu kuzvitoro vari kuendesa zvigadzirwa kuinformal market vachinzvenga formal channel nechikonzero chekuti ivo vanenge vachida kutengesa nemayusa chete.
Vamutasho anoti kumuridzi wechitoro dambudziko riri pakuti anenge atenga zvinhu zvekutengesa achishandisa dhora rekuAmerica, asozomanikidzwa nemutemo kuti atengese zvinhu izvozvo nedhora remunyika pamwe nerekuAmerica. Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo matambudziko ari munyika aya ari kukonzerwa nekukwira kwehuwandu hwedhora remunyika riri kutenderera pamisika.
Nekuda kwekukwira kuri kuita money supply uyewo zvekare nekukwira kwabva kwaita zvinhu in terms of my price ezvinhu muzimbabwean dollars, izvo zvese zvinoramba zvichiita kuti vanhu vazhinji vaprefere kunge vachitenga nekutengesa kana kuita store value neupfumi hwavo vachishandisa maUnited States dollars.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vamutashu vanodzoka vachiti
vanogadzira zvinhu vanofana kusapa marunners zvinhu zvavanogadzira, nekuti muekonomi tikange taane marunners ivo vachikwanisa kungogadzira zvinhu vachiendesa kune munhu wechitoro wavanoziva, ndo panozokonzera madistortions atiri kuona iwaya.
Dr. Chitambara vanotiwo zvimwe zvinofanirwa kugadziriswa inyaya yekukwira kwemari yemunyika pamisika kuburikidza nekutora matanho anosanganisira kutarisa mihoro iri kutambirwa nevashandi iri mumadhora emunyika.
Saka tinofanira kugadzirisa nyaya yekukwira kuri kuita money supply, nyaya yeliquidity.
Hurumende iri kuedza kutora matanho anodzikamisa mitengo anosanganisira kubvumidza kupinzwa kwezvinhu kubva kunze zvisingabhadharirwi mitero kwemwedzi mitanhatu. Asi nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chinopedza dambudziko iri chete kuvhara kutengeswa mumigwagwa kwezvose zvinowanikwa muzvitoro nemitengo iri pasi. Vanotevera nhabvu munyika vanoti gakava riri pakati pesangano renhabvu yepasi rose reFIFA nesangano reSports and Recreation Commission riri kutadzisa vechidiki vakawanda kuwana mikana yekuti vatambire nhabvu kunze kwenyika zvichitevera kumiswa kweZimbabwe kutamba nhabvu yepasi rose. Tobias Mudzingwa anotipanya inotevera.
FIFA yakamisa Zimbabwe kutamba nhabvu yepasi rose gore rapera ichipomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa kupindira munyaya dzenhabvu munyika kubudikidza nesangano reSports and Recreation Commission. Sachigaro weSports and Recreation Commission ndiva Gerald Mlochwa, avo vakadzinga bhodhi reZifa raiva navaFelton Kamambo saSachigaro vachiti raiita zveuori. FIFA yakayambira hurumende kuti idzose bhodhi ravakamambo, kutadza kwayo Zimbabwe yaizodzingwa munhabvu yepasi rose. Vamulochwa nebhodhi ravo vakaramba vakatsika madziro, izvo zvakapa kuti FIFA iburitse Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe haikwanisi kuwana mari dzinobva kuFIFA dzinotarisirwa kushandiswa mukuvandudza mutambo wenhabvu, uyewo nyika haikwanisi kupinda mumakwikwi enhabvu anechekuita nedzimwe nyika. Vakamambo nevamwe vavo vanoti havana kana kobiri ravakashandisa zvisiri pamurau. Mumwe wechidiki anobatsira vatambi kuwana zvikwata zvekutambira, vaClinton Matiza, vanoti kumiswa kwakaitwa Zimbabwe kungafananidzwa netsangamidzi inorapa asi ichivava.
Kupinda kwakaitira hurumende zvakaita maitiro asiriwo sezvo FIFA isingazibvumire bhati. Zvaifanira kunge zvakaitwa kuti tive nenguva yekugadzirisa mastructures edu nekuona kuti tingaimprove sei bhori redu. Bhori rinori kubva padzoka PSL, mastandards ebhora adzoka panzvimbo iri nani, ari kuti achitokwira. But zvazvakashatira ndezvekuti maplayers edu isusu haasisina mukana wekuonekwa kunze kwenyika.
Mutori wenhau wechidiki zvekare achiongororawo nhabvu, Lawrence Mangenje, anoti Zimbabwe iri panguva yakaoma.
Avo vanofarira kuti vazimba vachitamba bhora ramangwana vanova vechidiki vanoonawo ramangwana ravo risina kujika, nekuti bhora redu harina kwari kuenda kana tine zvirango zvakaita sei. So idambudziko guru chaizvo rekuti dai zvaibvira vanova ivo ndo vanomeka madhisizhen panyaya yebhora remunomo, dai vangoda zvekuti vangotaurirana bhora radzaka internationali.
Asi imwe nyanzvi inoongorora nhabvu, vaHope Chizuzu, vanoti kumiswa kweZimbabwe neFIFA kutamba nhabvu yepasi rose hakumisi kuti mutambo uyu uvandudzike mune vechidiki.
Madivision S1 ku 5 ari kutamba, saka hatingati isusu development yevana hapasisina, nokuti National Association haidevelope bhora. Chainongoita inobranga bhora pakutamba manational competitions anenge ari under the spotlight of the international public.
Asi Mangenje anoti haawirirani nemaonero avaChizuzu.
Kutambwa kwemadivision nekutambwa kwePSL haisi development. Zvinonzi development grassroots football. Ende kana FIFA isiri kuunza mari grassroots development, hapana development inoitika, nekuti junior policy yese inenge iri panzi.
Mumwewo anoongorora nhabvu munyika akazvimirira, vaMartin Changachirere, vanoti vatambi vebhora havana mikana yavanowana kana Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika.
Kutambira national team yako kana kuti kukwidza uri mumaclubs atinotaya CAF intercontinental competitions zvinoimprova talents emaplayers, zvichipowo mukana wekuti vaonewo imwe mari, zvichipowo mukana futi wekuti vaonekwe kuti vatambire dzimwe team o kunotambirwa kune mamwe maligi edzimwe nyika.
Mukuru weSports and Recreation Commission Muzvari Eltanengo Masha vanoti vechidiki vasaora mwoyo nekuti pane hurukuro dziri kuitwa pakati peZimbabwe neFIFA kuti Zimbabwe idzokere munhabvu yepasi rose.
Pane zvinhu zvatiri kufanira kuita kuti tione kuti kudzokera kweZimbabwe kuri sustainable. Hatingaregedzi bhora richitambwa nekumanejwa nekuadministratwa in this way. Takatoitira ivo vechidiki kuti vazogona kutamba mutambo in a level playing field that has access and gives them access to a lot of opportunities that is properly administered.
Muzvari Nengomasha vanoti hapasati pava nenguva ingatarisirwa kuti hurukuro neFIFA dzichapera riini uye sei. FIFA ine nhoroondo yakareba yekusadududza pamatanho ainenge yatora, kunze kwekuti hurumende dzenyika dzinenge dzamiswa kutamba nhabvu yepasi rose dzabvuma zvinenge zvakatarwa nesangano iri. Kenya, iyo yakambomiswa kutamba nhabvu yepasi rose, yakazobvumidzwa neFIFA kupinda mumitambo iyi gore rapera mushure mekunge hurumende yemukenya yadzora bhodhi renhabvu yemunyika iyi. Izvi zvakaitikawo kuNigeria, iyo yakambotsika madziro ichipikisa zvakanga zvatarwa neFIFA asi ikazopedzisira yaita zvaidiwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, musakanganwa wachirongwa cheLive Talk na8pm manhero anhasi, apo tiri kutarisa nezveurongwa hwebazi redzidzo yepasi hwekuita ongorori iri pamusoro peurongwa hwedzidzo kana kuti curriculum review. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yanhau dzanhasi. Bazi redzidzo yepasi rinotanga chirongwa chemazuva maviri chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio kuvana vane makore mashanu zvichidzika munyika yose. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gibbs Dube.
Soku isika.